isu tatanga kufonerwa kunzvimbo dzakatisiyanei siyanei vanhu vachikombulena kuti vachichema chema kuti mabhazi aamashoma uye zvakare vaakutokwira makombai avanga vasakwiri vamwe vaakudhurirwawo nekukwira muchovha bos dhimandi yabva yakwirawo ikoko saka isusu tsukukahadzika nekuita kwakadai kuti hurumende yanga ichidangoitawo firefighting here bcause pane maoperator atakaona vaichema chema neurongwa uyu kuti hurumende aisi kuzazvikisa savanga vavimbisa ndosaka vakuita pull out vachiti pane zvakanga vataurirana zvisiri kuitwa ndosaka vakubvisa mabhazi vakuadzorera kumamwe maruta vanga vagara vachifamba saka achazozokuita sevafambi nekuti muchovha ndochinonje chiri kudhutswa asi muchovha uri kudhura zvakanyanyisa pakufamba
saka munofunga here imi kuti vemabhazi vari kubuda muurongwa hwezupco hwehurumende uhu nenyaya yekusabhadharana
tikufungidzira saizvozvo nekuti vamwe vacho vanga vakuda kubuda pachena vari kuti hanzi hazvina profit vamwe vanzi kuzvicalculata pane vanzi marent nezvimwe zvakadaro nekuti ivo vanga vachiprovida bhazi voprovida nadriver here manzwiro atanga achiita makondakta yanga achibva kuzupco ipapo apo hamunoti zvanga zvichifambawo sei bhadhiri ravo ravakaita iroro saka zvinhu zvakachitotinesei
saka pane musiyano here wemari dzaachiripirwa nevanga vachifamba nemabhazi ezupco nekunge vadzokera kunoshandisa makombi ikoko
pane musiyano zvikuru like kwanga kuchito like mudhuze munana achitungiza manga muchichajwa $50 kuenda kunana notoni ikoko kwanga kuchajwa $2 mukada kutarisa nzvimbo dziri padhuze anga ari madhola kubva kunana mabhuku kunana Glenview ana Glenora anga ari madhola saka vanhu vanga vakatochipirwa zvakanyanyisisa vanga vakutokwanisa kusevha mari ende zvakati zvanga zvisanyore vanhu vanga vachirakidza samari kufarira mabhazi yayo tangachi takaendawo zvakafanana nekumarket square tangachiona vanhu vakaita line vakatovamirira vanhu vakawanda even nevamwe vanoshandawo muhurumende nekumwewo kwakadaro vanga vakatovamirirawo nekuti zvanga zvichiita kuti vasare vanikamari mumwe
mungafunga kuti tichiisa papesendeji kana kuti muzvikamu zvingava zvikamu zvingani zvemabhazi abuda kubva muurongwa wezupco tichitarisa papesendeji from 100
apa ndingakwanisa kupa pesendeji apa tichingangoti pane imwe kambani yanga ine mabhazi akawanda inenge yabvisa akatiwandei mabhazi ikambani huru inofamba kwakasiyana siyana yasarwa nemashomashoma